Fare zvinotaona kuti mapolitician for a long time manetiros efes angari manetiros anenge mabhale boxes mabhale pepa zvese zvanga zviri papana takashota asi chatangoona ndechekuti kwanga vanobatsirwa kuvhuta vakawanda kuvhesara mwanasati vanonzi mapato agents akamirira bato rezanupf asi taonawo kuti mapato agents ipapo pane vezanupf nendc alliance pama polling station akawanda asi hatina kuona venational constitution assembly vanga vachingovapa mapolling station mashoma shoma.
Zvino huwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota uhwo hauiteri sekuratidza kana paine kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kungangodaro kuripo?
Apa ndozvinonetsa nokuti sekuziva kwedu Zimbabwe ine vanhu vakafunda vakawanda. Saka ukatarisa maobserver reports emuna July zvinhu zvakatarwa futi nyaya yemasystem vote. Apa tiri kufunga kuti taitarisira kuti dai mastatistics atienda pasi asi zvinoramba zvichingodaro zvichingovapo kuti kune vanhu vanongoita assisted voting.
Kwamutoko kunyanya tinosinzwa mazuva aitwa sarudzo kuti masabhuku nemadzishe vanenge vaine ruoko rwekumanikidza vanhu kuti vaende kunovhotera musangano uri kutungamira wezanup f maonawo zvichiitika nhasi here izvi?
Ndo zvatataura kuti long term observers vedu anga aripo vanga vachiti pamusangano food chikafu chiya chiya chaitiwa nokuti uri kubato ripo kwozoita masabhuku aya anenge achinzi ava mapato agents pamutemo zvanga zvakatarisirwa kuti vange vari neutral apolitical vasina divi ravari kutora asi kwa masabhuku ava iye pato agents zvinoreva kuti munge akatitarisira kutina nokuona kuti munhu wese auya avhotera pati yavo here.